Chandiko hapana zvikubatika zvinoonekwa. Chokutanga chatofanira kutaurirana ndechekuti chakabvisisa Mugabe zvaitaura kuti kuna makriminals anga akatenderedza vaMugabe. Makriminals aya hatitatama kuona ito zvino. Tatangoona Matemba asi iwo makriminal makuru achiripo akaita rurasademo. Saka zvikuru kuru zvaitariswa vana vano veZimbabwe kuti ikonomi yedu iri pari nani. Kuti zvekare tinge tina marelations kana tingati governance nelegitimacy tisingakakawadzana uyezve tichitaurirana murudo seveZimbabwe. Industry dzichiona dzakudevelopa. Ndinofunga munongozviona kuti nyika inoramba ichishayiwa mari, nyika inoramba ichishayiwa simba, vanhu veZimbabwe voramba vachingononga sose nomuromo.
Vachirumanzi, tiri kutarisa mazuva zana vamunangagwa vatora mhiko. Zvii zvamungataurawo?
Maybe tingatanga kutaura nepolitics. Ndofunga nyika dzakatikomberedza nepasi rose dzaakuona kuti muZimbabwe vamunangagwa vavapo, vanhu vakuita madiro ajojina pane zvematongerwo enyika. Tozobvapo toenda kunyanya dzoufumi hwenyika. Tiri kuona kuti iye zvino Zimbabwe yava nyika yakutambirwawo nedzimwe nyika, nokuti pashure apo Zimbabwe yanga yakunzi iparia state banana republic, nyika isisina maturo. Saka engagement iri kuitwa navamunangagwa, nyika vohombe dzakuteerera, vamwe vakubuyawo nerubatsiro rwavo. Tiri pane nyaya dzoufumi papapa. Zvinoratidza kuti inyika yanga yaondomoka asi inyika yavapa recovery path.
Vazho.
Mukuru wangu vachirumanzawo vanotaura vachita sekuti kuda munhu wezvanhu. Tandoda kutaure ndekuti hakuna nyika ingadevelopa isina mari. Zimbabwe haisi yakabudirira kana ine bond. The best way yesolution yokuti tiende mberi, kana tichida kuti maindastry amuke, ngatibvisei chinhu chinonzi bond preference, ngatibvisei maRTGS. Isu maZimbabwe tinofanira kunge tine confidence negovernment yedu.
Vachirumanzu,
ndofunga kuda maybe inyaya dzekusanzwisisa kuti maybe economy inofamba sei. Zvakaita umwe wangu vazho vari kuti bondi hariiti chichichi, kumangwana tikafuma tichiti bondi raakunzi ZimDollar. Difference iripo ndei, inyaya yamaZimbabwens yokuramba vari fixed kuekonomics dzamacolonialist akudhara. Ipapapa this is why you find that vanhu vanoti dollar yechichi. Kana mangwana tikangofuma tikangoti mari yedu yomuno yakungonzi kana kuti ndarama, zvinongoita vana Nigeria vana Naira vana South Africa vana Marand vana Botswana vana Mapula. Saka iissue yokuda kuramba vanhu vane pfungwa dzakudhara zvekuti zvinhu izvi hazvidini, hazviitiki.
Vazho, taona nhasi vaMutuli Ncube vachiparura bhajeti ya 2019. Munoti ine bhajeti?
Bhajeti inonesa kuti iri kutadza kuinda neyatinoti mainternational best standards. Kana tikatarisa education for example, budget inofanira kunge iri more than 22% of the actual budget. Saka budget yavapresenta haikwani ipapo. Kune mainternational and even macontinental standards.
Chirumanzi, munoti iwe nebudget yaparurwa nhasi?
Budget rava Mutuli Ncube rakanakisisa kune avo vanhu vari very positive. Dambudziko ratinaro sezvakaita vana vazhondo rokuti international best practice. International zvichimborevei? Kwaisusi tikatavo zvedu zvinozokopewo nedzimwe nyika, chakashata chii? Toti vazhoo here vachiita minister of finance?